Coach akatora anonzi Simon Kavavini anga ari ndiye coach kumajunior akati iye akakodzwa kuti ashande naye akaonawo mashandiro ake kuti azvitambira.
Saka vachatanga basa rini murayiridzi wavapasuwa uyu?
Kutaura kwatinoo watiitira kunhasi unotatomuisa mukoni sematatu ngaatange semunhu anga agara arimo musisini.
Icho chikwata chenyu chichange chichitamba nechikwata chipi mumutambo wenyu unotevera?
Chikutamba neCapes United muchesana.
Zvii zvamuri kuvimbisa vatsigiri venyu?
Tiri kuvavimbisa kuti gemu iri ngavauye vatisapote, ngavauye vese vatisapote vatitsigire. Tinoda kuti tirihwine gemu iri muchesana. Vakatiuya vakatitsigirai takagadzira kuti tirihwine.
Tinoona kuti nezuro sangano rekafu rakati iro riri kurasa nyaya yemutambi Devon Chafa. Uyo Zambia yakanga yakumbira kuti tambo weMawarriors wakatambwa naChafa uwanikwe uchinzi iwo wanga usiri pamutemo sezvo achiri munyaya iye yekutora zvisiri pamutemo. Imi munotambira sei zvakataurwa nekafu izvi?
Inini ndiona pane yekafu yakaongorora ikaona kuti muchinda uyu anogona kunge asina kutora madhiragi achiziva madhiragi raakangosangana naro paakanga vakuwara. Ndofunga handifunga kuti vangafarire kuti vati nyaya haina basa, iye vachiziva kuti kana munhu awanikwa aine mhosva yakadai anofanira kumukirwa bhora. Vane zvavakaona. Saka isusu tinotambira kuti dai zvangodaro nekusvisa kwacho vatitirewo zvakanaka.